Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 4/2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tong ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hanzi Harare haipiswe, makapisa Harare, zvezvanzi chamisa hapoterwe. Zvezvanzi itei kuti chamisa hapoterwe, wochoshedzera, paunochedzera paipai uchirohwa.
Vanhu vakawanda votaura pamusoro pekurohwa kwavari kuitwa nemasoja munzvimbo dzavanogara.
Vakauya vakomana vemauto ava nokuridze pfuti pamba pangu vari grupu, asi vasati varidza kumba kwangu vanga vafamba chitungiza yese kubva kutema vachibva kuvachinda kwaziko kwamakoni kwachikwana pazengeza tu pamashops pauriyadzo nepachigovanyika vachiponda vanhu.
Nasi tine hurukuro navajob sikala veMDC Alliance avo vanga vakawanda mushure mekuridzwa kwepfuti pamba kwavo kuchitungwiza. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzeru dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vanoti muHarare hamuchina rugare sezvo vari kugara vachirohwa nekushungurudzwa nemapurisa nemashodha. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakatanga nemusi wechitatu chapfuura apo vatsigiri veMDC Alliance vakaratidzira mukati meguta vachitsutsumwa nezvakabuda musarudzo. Kunyange hazvo kuratidzira uku kwakaitika mukati meguta apo masoja akapfuura akauraya vanhu vatanhatu. Masoja aya ave kupindawo mimisha inogara veruzhinji umwe anonzi ari kurwa vanhu panguva dzemanheru dzega dzega. Masoja anonzi ari kurwa vanhu kuchitungwiza Glenview, Glenora, Budiri, Iro dzivaresekwa kuwadzana nedzimwe nzvimbo. Kana mukati meguta chaimo, masoja nemapurisa vari kurwa vanhu vasina mhosva usiku hwega hwega. Studio 7 nhasi yapinda mukuwadzana nedzivaresekwa uko yataura nevamwe vakarohwa nemasoja. Vazhinji vakarohwa varamba kutaura nesu uye vacho vabvuma varamba kutaura mazita avo vachitya kuti vanogona kupinda mutsekwende. Mumwe murume anochengetedza chimwe chitoro pane imwe nzvimbo yemabhizimisi iri mukuwadzana East Constituency uyo aramba kudomwa nezita audza Studio 7 kuti akarohwa zvakaipisisa asina mhosva yaapara.
Vakauya ndikungadzanzi kumaround 11 ndandakatomira pabasa pangu vatosinzira pafebrizer vangusvika vachitanga kundirowa ndikuva ndichigara pasi ndandagara pasi vatanga kundirowa nemusana nemabatastika nezvimwe zvakaribariba zvematambo zvezvo vapedza kundirowa vabva ndichirara pasi nedumbo vatanga kundirowa futi ndakarara pasi nedumbo.
Vakimpton Poto avo vakapunyuka pairohwa vanhu nemasoja panzvimbo yemabhizimisi mumusha wekuwadzana 2 vaudza Studio 7 kuti masoja nemapurisa aya akatorawo zvinhu zvevanhu.
Kwanza vakatanga kuputisa mama madhomeni akati padhoo paipa navo vavhara vamwe varipiriwo panze kwanza vanhu vangari modha anenge 40 vachingorova chete vatanga kutora vamhena vakapwanya inonzi plasm vatora lectop yadj airidza nemafoni vanhu vatanga kurova mabhodha achipwanya vachimwa mabhiyazi zvapira mukaunda achitora mari.
Vamwe amai vasinawo kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti vakasvikirwa munzvimbo yekutandarira yavaive panguva dzekuma11 usiku vakarohwa zvakaipisisa vachipomerwa mhosva yekuvhotera MDC Alliance pamwe nekukonzera nyonganyonga muHarare.
Hanzi Harare haipiswe, makapisa Harare, zvezvanzi chamisa hapoterwe. Zvezvanzi itei kuti chamisa hapoterwe, wochoshedzera, paunochedzera paipai uchirohwa.
vatiwo masoja nemapurisa akavarova ainwa udoro mahara mumabhawa uye aitorera vanhu mari nembozhanhari dzavo.
Vakatora mamalura anga arimo ndobva vanwa nemari yanga yasiyiwa imomo mukaunda imomo. Mukomana vaimomo maitengesa imomo makarohwa ndobva vatiza, namaneja vese vakarohwa ndobva vatiza. Pavatanga kunwa mamalura ayaya, vapedza kunwa mamalura pavatora mari yanga iri imomo. Zvinoti vamwe vakanonzwa mafoni avo chichi vaitora.
Nezuro, mutungamiri wezanu PF vaEmerson Munangagwa, avo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika, vakati kana vachinge vagadzwa semutungamiri wenyika vachadoma komisheni nevanhu vemuno nevekunze ichaongorora kuurayiwa kwevanhu nemasoja svondo rino pamwe nekurova kwaari kuita vanhu zvisina tsananguro. Mutauri weMDC Alliance inotungamirirwa navawosh mencuve inove nhengo yeMDC Alliance vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti vari kutambira zvichemo zuva nezuva zvevanhu vari kurohwa nemasoja mumisha yakawanda muHarare uye vanoti vamunangagwa ngavagadzirise nyaya iyi nekukasika. Mutauri wemauto vaOverson Mugwise vanoti havana zvavanoziva pamusoro penyaya iyi asi vakurudzira veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa kana vachinge vatadzirwa nemauto. Vati nyaya dzose dzinomhangarwa dzinoongororwa uye vanenge vapara mhosva vachirangwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vachangosarudzwa semumiriri wezengeza West vaJob Sikala veMDC Alliance vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanofanirwa kubvisa mauto ari kushungurudza vanhu kuchitungwiza. Vasikala vanoti izvi zvikasaitwa nemuvhuro vachaendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva. Vasikala avo vanga vakahwanda vanoti mauto akaridza pfuti pamba pavo, izvo zvakaita kuti vapinde mukuhwanda.
Vakauya vakomana vemauto ava nokuridze pfuti pamba pangu vari gurupu, asi vasati varidza kumba kwangu vanga vafamba chitungiza yese kubva kudema vachibva kuvachinda kwaziko kwamakoni kwachikwana pazengeza tu pamashops pauriyadzo nepachigovanyika vachiponda vanhu ukoko. So vakazopedzisira nokuya kumba kwangu kunguva dzakuma 11 dzousiku dzomusi wavakauya vachibva varidze pfuti pamba pangu.
Vanhu vangada kuziva kuti izvo musati mapinda mukuhwanda makazivisa here mapurisa zvakanga zvaitika?
Hatina kumbozivisa mapurisa nokuti vakauya pakati pousiku kuma12. Saka chakaitika ndechokuti ipapo takangoita chipatapata nemhuri, ini ndobva ndangondovanda muchimbuzi chomuvakidzani wangu. Ndo mandakavata umomo, mhuri yangu yakauya ikatorwa nemashawira emhuri yedu ndokubva vandovandiswa kwavakahwandiswa. Saka nyangwe nanhasi mhuri yangu ndakatoizivisa iri kwairi kwairi kuwana dzorora shure mokunge vachizivwa nepfuti dzanga.
Vasikara, vanhu vangada kuziva kuti izvo mainzwa sei paitumirwa mashoko paWhatsApp vanhu vachiti vasikara vaonekwa vakafa?
Hapana zvaungaita. Vanhu vakanga vazhinji vakasira zvikuru kuti upenyu hwangu huchakanaka here kana kuti kwete. So vazhinji pavakaona zvakaitika pamba pangu, kunyanya vavakidzani navamwe vomunharaunda mamandinogara, vakafunga kuti dzimwe nambo ndaanga ndafa. Saka ndivo vanhu vakanga vachifambisa shoko iroro kuti tinofungira kuti vasikala vafa nokuti marizirwo akaitwa pfuti panapa anga ari wokuda kuuraya munhu chaivo.
Vasikala, mungatiudze kuti chii chakapa kuti mubude mukuhwanda uku?
Ndakafonerwa nevazhinji vomubato mangu vachinditumira mameseji okuti no, kana vachida kukurayai ngavakurayei, musaende. Vanhu vazhinji vapinda kusha kukuru muno muchitungwiza. Imi munoonekwa somunhu mukuru muno muchitungwiza, saka mukazoonekwa muri mevatungamiriri muchisiya muchipinda mukuvanda, ko vanhu vari ordinary vanozoita sei? Ipapo ndakapa kufunga kwakadzama kuti zviro kwazvo kana ini ndiri mutungamiriri anotarisirwa navanhu ndipinda mukuhwanda, ko ivo vanhu vangazoita sei? Zvakatarisa ndibude izvozvo. Ndakazvipa kufunga kwakadzamisisa chaizvo kuti handifani kuita gwara semutungamiriri ega ndibude panze kana ndisvika ngandisi hangu.
Upenyu hwenyu vasikala hwakachengetedzeka here pari zvino?
Chiripo ndechokuti hapana chandichafanira, nokuti ikodzero yomunhu wese womuZimbabwe kuti kana achipikisana nehurumende iripo, murayiro wenyika inonzi constitution inotiprotekta tose. Zvakare manzwa statement yandaishuwa nhasi pandaita live broadcast pafacebook page yangu ndichiti, Chiwenga namunangagwa, budisai masoja enyu muchitungwiza, kana vakasavabvisa kuti kumazuva manapfuura mashoja anga achiuya muno muchitungwiza vachingoponda vanhu matownship ese omuno. Saka isu ini nhasi ndaishuwa statement yokuti Murangagwa nachiwe isai mauto muno muchitungwiza, nokuti zvaari kuita zvokuponda vanhu izvi hazi vari kutyora kodzero dzavo. Kana vakasadaro tiri kuenda kudare redzimhosva nomusi womubvuro kundotsvaka court interdict yokuti ami ibve muno muchitungwiza.
Avo vanga vari vaJob Scholar vakakunda musarudzo yemumiriri weZengeza West. Vanga vachitaura vari parunhare, vari panzvimbo yavasina kudoma. Vanhu vakasungwa vachipomirwa mhosva yekuita mhirizhonga mushure mekuratidzira kwakaitwa nechitatu vacharamba vari mutirongo zvichitevera kuraswa kwaitwa nedare chikumbiro chekuti vabviswe muusungwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, rimwe remagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights, vari kumirira vasungwa ava, vaGift Mtisi, vati chikumbiro chavo chekuti vashanu vevasungwa ava vabudiswe muusungwa charaswa.
Mutongi wedu ainzi Vitorini vatipa mukana wekuti tiite chikumbiro chedu chekuti vasungwa vasaiswa parimandi. Asi tapedza kuchikumbiro chedu, mutongi abva ati vanhu ngavaiswe parimandi, chikumbiro chedu charaswa.
VaMtisi vati womushure mekuraswa kwechikumbiro ichi vazokumbirawo dare zvakare kuti vasungwa ava vatongwe vachibva kumba. VaMtisi vati chikumbiro chavo ichi chichanzwika kumatare nemuvhuro.
Tapedza kuchikumbiro chedu, mutongi abva ati vanhu ngavaiswe parimandi, chikumbiro chedu charaswa. Vaiswa parimandi taapplyira bail. Bail redu, application yedu yebail yanzi iyo state yakumbira kuti iitwe nemusiwe mandi. Saka tada kuzvipokana nazvo, si mutongi angoti nekuda kwenguva ngaiyonzwika nemandi. Saka neimwe yacho yanga ine vamwe 16 vari vega yabva yaiswa futi mandi iyoyo.
VaMtisi vati vasungwa ava vari kumiririra vanhu vakasungwa vari pamuzinda weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa paMorgan Tsvangirai House. Vativo mumwe vasungwa ava uyo ari kumirirwa negweta rake akasungwa ari kumatare edzimhosva uko kwakanga kusina vanhu vairatidzira. Vasungwa ava vakawanikwa vaine mhosva yavari kupomerwa vanogona kukandwa mujeri kwemakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mumiriri weAfrican Union muAmerica, amai Arikana Chihombori kwao, vanoti sangano ravo rakabatana nebazi rezvekudyidzana neAfrica muhurumende yeAmerica mukuronga musangano weAfrican Diaspora Young Leaders Summit uyo wakaitirwa muWashington DC nezuro. Musangano uyu wakapindwawo nechimwe chizvarwa cheZimbabwe vaNSU Masube, avo vaudza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti misangano yakadai yakakosha zvikuru.
Tauya panapa takokwa neAfrican Union, takokwa naambasada veAfrican Union to the United States, Dr. Arikana Chihombori, vanovawo chizvarwa cheMuzimbabwe. Takokwa kuti tizosangana nemafellows eYali, Young African Leaders Mandela Fellowship Program, kuti vasangane nezvizvarwa zvemuAfrica zvinogara muno muAmerica, kuti vasanganise maideas, nokuti kune vanhu vakawanda vemuAfrica vanogara muno muAmerica vanoda kuita change kumba asi havasi on the ground. So the idea of this summit is kuti ikwanise kuconnecta vanhu vari on the ground kumba nevanhu vari kuno kuAmerica vane access to maresources, access to funding, access to organizations that are willing to work in Africa. So but most importantly, mukana wekuti vana vechidiki vezvizvarwa zvemuAfrica, whether vari kugara kuAfrica kana kuti rugara muno muAmerica, uwane mukana wekusangana pamwe chete mushare maideas, uyezve tibatsirane kuti chii chatinokwanisa kuita kuti nyika dzedu dzibudirire, chii chatinokwanisa kuita kuti mhuri dzedu dzibudirire, chii chatinokwanisa kuita kuti isusu individually sevechidiki tibudirire, nokuti mikana iriko kunzewo kwa, asi tinofanira kuva nestrategy neplan iyoyo, uye tinofanira kunge takabatana kugadzirisa upenyu.
Ungati we wadzidze ipa msangano we nasi, shingati orone vamo wakubwa seku Zimbabwe, kwa hapane vamo weku Zimbabwe, javangano pakuro vamo.
Chukuli chandatiza nisio kuti vanu maichidiki wako wanda vani chido chepita mabasa aka wanda, you know, ungawa kuma non-profits, ungawa wani ma small businesses, ungawa, you know, varimu politics, ungawa wanoita zi arts, wanoita zi music, wanoita zi dancing, vani makawanda vani matarenda vani chipo. Asi, chakakosha nisio kuti mune muna ane tarenda, arakuchaga wati tarenda rake, rono kwa nisa kurealize wa sei kuti akwa nisekuwa anu kwa sawo shivazira. So, pabuda kuru sei the need ya kuti unofana kuzalanu, uonekera kuti unoita nezhe.
Avanga vari vaane sumasube vachitaura vari parunare na Marvelous Msanganya uye we Studio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emumvura emuIsrael abata chikepe chekuSweden changa chakatakura vanorwira kodzero dzevanhu. Mauto aya achiti chikepe ichi chachikora mutemo. Vanhu gumi nevaviri vanobva kuSweden, Britain, Canada, France, Germany ne Spain vakachengetedzwa asi vachadzoserwa kunyika dzavo. Makaterera kuStudio 7, tinoda kukuzivisa vatereri kuti Studio 7 ine chirongwa chinotarisa zvakaitika musarudzo. Chirongwa ichi chinopera nemusi wa14 Nyamavhuvhu. Tererai chirongwa ichi mangwana nenguva dza 3 pm kusvika na 5 pm pamasaisai anoti 909 am 15295 ne 17820 shortwave. Tinenge tichitefenyurawo paFacebook yeVOA Shona neVOA Ndebele. Musakanganwe chirongwa chedu chemazuva ose chinotanga neShona na 7 pm uye Ndebele na 7:30 pm pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 shortwave. Tochienda kuna Marvelous Msanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Msanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe wemadzimai vechidiki vanga vari imo muno muWashington DC pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship icho chichangobva kupera. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zviiko zvavachange vakupakurira mamwewo madzimai kana vachinge vadzokera kumusha.
Makadini mese, ndinoitwa Maria Malomalo, ndiri mwana wekuZimbabwe. Ndine organization inokurudzira vakadzi. Tinovadzidzisa kuti unofanira kutaura, unofanira kucontributa kudevelopment yecommunity yako. Ndaita 6 weeks ndiri muno muAmerica. Tichita inonzi Mandela Washington Fellowship. Kwatadzidza kuti kuva mutungamiriri hazvirevi kuti unofanira kunge une zita rekunzi ndimutungamiriri nhingi, ndi head of cooperation. But it's all about zvaunoita mucommunity mako and the way yaunobatsira vanhu kuti vakure, kuti vataure, kuti vablume mucommunity yako. And ndadzokera kuZimbabwe ndinoda kuramba ndichishanda nemadzimai, ndinoda kucontributa kudevelopment yenyika yangu, nokuti munhu ane masolutions eAfrica tisuma Africans. Muna nima solutions eku Zimbabwe, tisuma Zimbabweans. And vana nima solutions ema zimai, tisuma zimai acho. And dicharamba ndichishanda nima mama African leaders vandaka sangana nawo kunoko, kuti tive nima policies wo ano kurudzira Africa. Pan-Africanism is very important.
Chii chamungati makadzidza iko kunose mudzimai chamunoshuvira kuti mungonopakurova vamwe madzimai vari kuZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica?
Kuti kuva mudzimai hazvirevi kuti unofanira kugara uri mukitchen kana kuti uchingofunga nezvemurume kana nevana vako. Kuva mudzimai zvinoreva kuti unofanira kunge une vision. Unofanira une maobjectives ako eupenyu hwako, kwete kungova nemaobjectives ekuroro. Mukadzi anodefinewa not only by their family but my convictions act. And ndizvo zvatinofanira kuita kana tichida kuona Africa ichibudirira. Tinofanira kunge tine vakadzi vanenge vane education, vakadzi vanokwanisa kumeka madecisions anobenefita macommunities avo.
Zimbabwe yamunoda ndeipi semadzimai echidiki?
Tinoda Zimbabwe ine progress. Nokuti zvataona over the years kuti Zimbabwe is stagnant. Hakuna mabasa, hakuna maopportunities akawanda for vanhu vari young. And all the time we need to look for money. Tinofanira kuita hustle. But as young women, isusu tinodawo Zimbabwe yekuti we can be proud of. Zimbabwe yekuti tinokwanisa kuwana mabasa tisingaendi kunotaura nevatungamiriri o nevanhu vakuru. Tinoda kukwanisa kushandisa maqualifications atinawo ekuchikoro kuti tikwanise kuadvansa. As well, tinoda Zimbabwe ine runyararo. There's nothing that's better than peace. Tinoda kuziva kuti tiri kuenda kumba kwekuti munhu wese anobatwa zvakanaka, kwekuti democracy thrives. Kuti if we are not happy about something, we can go on the streets to no demonstrator, and that tina fie yekurohwa kana kuti yekutaurirwa zvinhu zvinotirwadza. Saka tinoda peace, tinoda democracy, tinoda mabasa, and to me, on top of everything, tinoda mutungamiriri watinosarudza isusu personally as madzimai.
Takatarisa dzimai ari munyika pari zvino, muri kuona vachipiwa here mukana wekuita zvamataura izvozvi?
And tikatarisa my lessons learned from ZANU-PF, from my political leaders edu, my economic leaders edu, we realize that they sometimes forget the importance of women. Tinoramba tine tariro, and that is all that we can hold on to at the moment.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Asi muchikamu chedu che Our Lives upenyu wedu, jonga kandemiri aita hurukuro nemunyori mukuru weZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation vaPASCO chakanetsa.
Tiri kutarisira kuti kana sarudzo dzabuda zvakanaka, anenge auya sezvo tisiri veparty politics, tinono muona kuti shamari tine nyaya iri pano yekuti vashandi vanofanira kuridza muridzo vachienda kumabasa vachidzokera kudzimba dzavo. Tichataura neimwe nyaya yatikanga tanyora gore rakapera. Takanyora tichiti Patterson job evaluation munyika muno iri kuuraya vashandi, ichipembedza vashandiro. Saka inyaya itori mukati mehurumende yaivepo. Anenge auya ari minista anezangapo welabor nyai yoyoyo irikuenda mberi tinoda kuti Paterson job evaluation ibiswe munyika muno pane zvimwe zvatatarisa sema observers isusu pane makomishin maviri asimo mu constitution ya 2013 tine planning commission haipo tine public accountability commission hapana kureva kuti hupfumi hausati hwanyatsa kutariswa ne vose vane chekuita neupfumi hwenyika ipapo tichakumbirisa kuti pagadziriswe kuti vashandi vave vanoziva kuti zvavari kuita zvavari kuwana pakambani zviri kuburitsa chii tine inonzi gross and net profit saka kana iri gross profit inofanira kubhadhara zvikwereti posara net net iyoyo mushandi opuwa pei maererano nebasa nemhuri yake zvowedzerwa neatinoti remuneration coupled with takutiregerei takutaura chirungu coupled with productivity sharing system productivity sharing system
touya ipapo zvakare tinoona kuti vashandi vakawanda vakamiswa mabasa vasina kunge vachizopiwa mihoro yavo nemari dzimwe zvii zvamungataura emisesangano rokumirira vashandi kuhurumende inenge ichiuya
vakandemere ndiregererei ndichaita semunhu haakutaura mazita evanhu pano asi dzimwe dzenguva pane panonzi taurai zviripo panapa tine judgment yakaburitswa 2015 ichimiririrwa neveopposition mazvinzwisisa mutongi mukuru wesupreme court vaive vachidya usiku judgment iyoyo yakarwadzisa nanhasi iri kurwadzisa judgment iyoyo ndo yakati vanhu vakanga vagara makore 40 pabasa vanopuwa 3 months voenda kumusha saka zvatikaita isu sesangano rezimbabwe industrial revolution workers federation panguva iyoyo takanyorera kuna aive mutungamiri panguva iyoyo vachinziva Robert Mugabe tikati judgment yaita go against the spirit and letter of the worker oriented policies of the sitting government itai kuti iitwe reverse like yesterday saka vari mushishiro kuda kugadzirisa tinotenda judgment iyo yazoburitswa navamalava tinayo remangwana ravashandi tomboti taurei nezvatikanzwa tese veopposition nevezanu pf vacho vari mupawa tinovimba kuti musi wa 24 November tiri kunational sports stadium 2017 zvakanzi izvo nevamwe vari kukukwidzawo vamunangagwa nanaachamisa taive tese ikoko nesuwo taive tese nanamai mujuru taive navo zvakanzi hatichisiyai zvepolitics tichitarisa zveupfumi saka isu takatarisira kuti makambani achivhurwa bhengi redu renasa iri zvedzimba ngarimbomira ngai mari yedu ngaiende kuvhura makambani ibhengi redu saka bhengi iroro nderevashandi nevashandirwi saka bhengi iroro tichada kuti tiritarisise kushanda kwaro zvichiteedza kuti chii chinenge chichiwanikwa nevashandi chinoita kuti vashandi nemhuri dzavo vagare vakasununguka
ndatenda zvikuru baba onekai zvenyu vateereri nevatariri
tatenda vateereri titsigireiwo takamirira kuno
manzwa kubva kuna vachakanetsa munyori mukuru wesangano rezeruafi vashandi vari kutarisirwo zvitsva muhurumende itsva inenge ichiuya zita ndini Jonga Kandemiri ndakamirira studio 7 muHarare tinotenda
Vakuru vakataura kuti chisingapere chinoshura zvechokwadiwo chirongwa chedu chasvika kumagumo asi regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi vanhu vakawanda vataura pamusoro pekurohwa kwavari kuitwa nemauto pamwe nemapurisa munzvimbo dzavanogara manzwa wehurukuro yataita navajob scaler avo vakanga vapinda mukuhwanda mushure mekuridzirwa pfuti nemauto nemasoja pamba pavo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com anokuonekai nemufaro ari muwashington dc ndini Ray Choto.
Soku isika tisenda baku vi